Ndipo ndechiya kuti maemergency dzakakwidzwa nezvirise. Saka varairidzi sevabereki vakandiita magetsi kuti ndinyore tsamba kumapurisa tirape notification yekuti tichamacha musi wa27. Ende musi wa27 tikumacha tichienda kupalamendi tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100%, maexams okwira ne4000%, toramba takanyarara. Chepiri ndechekuti tinoda kuti parliament ikwanise kuudzawo president Mnangagwa kuti iyi zvinhu zviri kunetsa, we can't survive. Vana vevarongo vachatadza kunyora maexams. Magirl child ndiye achavazi kuti muhombe, nekuti mubereki anenge aine mwana mukomana nemusikana achaopta kuti mukomana aende, musikana afare. Koitawo vabereki vane vana vanenge vaine disability. Vana ivava vakutongosacrificewa. Kurevaizwa kuti hatingarambi takanyarara education ichivandalizwa. Nepamusana pekuti maexams hafaniri kukomodifaiwa. They are not supposed to create an exam industry. Vana vanofanira kunyora because ndo gate racho rinovaita take to prosperity. Saka kana gate iroro rikavharwa nepamusana pekuti pane vari kuda kudya, hationi tichienda mberi. Ndosaka tiri kudimanda kuti exams must be made accessible. Ende vana vanofanira kunyora vati vanza kuafoda. Vana nherera dzinochengetwa nanambuya nanasekuru kumusha uku voitawo sei?
Saka munoona here imi kuenda kuparamende iri iyo nzira chaiyo ingagadzirisa dambudziko iri?
Ngatinzwananei, hapana nzira chaiyo chaiyo, nokuti kana zvinhuzve kuti pana nzira chaiyo chaiyo kutoita kuti zvinhu zviomarare. Best way ndeyekuti tikuda kuti malegislator aunderstande kuti maconstituents vakavavhotera vana vacho vari kumaruzevha nemumagutama vachagoni nyora maexam ndechekutanga. Saka parliament tioda kuti tikwanise kuti parliamentary processes do the executive systems kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, issue indai adreswe.
Ko iyo hurumende iri kutipa nyaya musati maenda kuparamende, mamboizova here kuti munge muchiengaja mapazi anobata nyaya idzo dzedzidzo?
Ichokwadi ichocho ndomwane zvino kana makatarisa padhandemutande rangu retwitter, Zimseki akandinyorera tsamba ichitaura iyo kuti mamwe maunion akanga ariko kwakaitwa musangano wekuti maexamisi zvaakwidzwa. Isu hatina kuda anomasevha vanogara vatiti esu hatigoni kunyarara zvinhu zvichishatira vatinotungamira nehama dzedu. Saka isu tinoramba tichingotaura kuti kana vaitida kuadresa maproblems edu ngavateerere kune vanhu vanonge vachireza maissues iwayo. Tiripo ndechekuti hatinganyarari zvinhai vakomana, nekuti zvinhu zvanzi zvakwira. Saka zvese ngazvikwire, kwete ngavaadrese maproblems evashandi, maproblems evarombo. Ende hatigoni kunyarara vana vachidisadvantagwa. Bumbiro remutemo rinoti access to education inofanira kuwanikwa nemunhu wese. Kana access to education yacho isikawaniki, zvoreva kuti hurumende haisi kukwanisa kuprotekta macitizens ayo. Ngavaprotekte mainterest emapuwa citizens.